This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina gunyana 17 2015. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chandinoona ini inyaya yekugumana uroyi, inyaya yekuti kuda vamugabe vanenge vachifungidzira kuti vanhu vazhinji chinova chokwadi vari mukati mezanupiyefu vanotsigira Mai Joyce Mujuru.
Gurukota rezvemitambo vaAndrew Langa vanodzingwa basa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vanotengesera migwagwa mudhorobha reHarare vanoti havasi kufara nekubhadhariswa kwavanoti vari kuitwa nemapurisa ekanzuru mari yechoko muhomwe kuti vakwanise kunge vachitengesa. Tichakupai zvinofungwa nevanhu nemashoko akaverengwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru wedare remakurukota vaMishek Sivanda nasi vazivisa kuti vaimbova gurukota rezvemitambo vaAndrew Langa vadzingwa basa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. VaMugabe vabva vadoma vamakosini Hlongwane kuti vatore chigaro ichi. VaLanga vagara vanga vachipomerwa mhosva yekuti vaishanda nevaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru ava vakadzingwawo basa nekuva pamwe nekuva mubato rezanupf. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachirwira kodzero dzevanhu vadhiva mavhinga.
Mucherechedzo wekuti zvinhu ave manyamamire nerongo mukati mehurumende nemukati mezanupf, hazvina achaziva kuti zviri kuitwa izvi zviri mugwara here, nekuti zuro ndizuro uno vamakosini Hlongwane vakagadzwa segurukota risina bazi rarakamiririra. Nhasi uno kwoitwazve kunzi VaLanga vadzingwa basa, hazvizivikanwe kuti chii chaizvo chiri kuitika mukati meZimbabwe nemukati kumumusoro mavamugabe kuti zviri kufamba sei.
Asi chingava chikonzero chei chingaita kuti VaLanga vange vachidzingwa basa?
Chandinoona ini inyaya yekupumana uroyi, inyaya yekuti kuda vamugabe vanenge vachifungidzira kuti vanhu vazhinji chinova chokwadi vari mukati mezanupf vanotsigira Mai Joyce Mujuru. Ndo zviri kuita kuti vanhu vazhinji varambe vachidzingwa mabasa siku nesikati, nyaya kunzi vanenge vachipumwa kunzi imi muri kudivi ramai Mujuru. Asi chinofanira kuzivikanwa ndechekuti hurumende iyoyo inosara isina kana munhu, nekuti vanhu vese vaingoti tinotsigira musangano wezanupf, tinotsigira vamugabe, tinotsigira Mai Mujuru. Zvimwe zvese zvakazouya izvi zvanga zvisipo kuzanupf.
Nyanzvi mune zvematengerwo enyika uye vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhiva mavhinga vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7. Vanhu vanotengesera migwagwa mudhorobha reHarare vanoti havasi kufara nekubhadhariswa mari yechioko muhomwe kwavanoti vari kuitwa nemapurisa ekanzuru kuti vakwanise kutengesa. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vanotengesera mumigwagwa vanoti mapurisa ekanzuru ari kuvabhadharisa mari yechioko muhomwe kuti vakwanise kutengesa zvinhu zvavo mumigwagwa. Mumwe wevanhu ava, amai Lynette Marongwe, vati havachatokwanisi kutengesa mumigwagwa kana vasina mari yechioko muhomwe.
Anouya achishandisa kuti ndiri munhu wecity council haubvumirwe kutengeserwa paunenge uri, then ito vokufosa kuti wewe kana ukasandibhadhara mari yakati ndirikutononyudza zvinhu zvako.
Izvi zvatsinirwa namuzvare Tendekai Mashavira, avo vanoti vashandi vekanzuru vave kuzvimba matumbu nekuguta mari dzechioko muhomwe ivo vachidya nhoko dzezvironda.
Zviri kuitika ndezvekuti mapurisa ekanzuru ari kutora zvinhu zvedu. Takurwisana navo kuti titore zvinhu zvedu, vanoti vanoda mari yechioko muhomwe. Pamusoro pekuti tivape mari yechioko muhomwe, isu tine tisina. Nekuti zvinhu zvatinotengesa zvinhu zvinotipa profit diki diki. Iyo City Council inoti haisi kutambira mari kwairi kushanda, asi iri kuramba iri pamabasa. Mukada kuenda izvozvi kutown house, kwakazara mota vari kutoshaya pekupakira, asi havasi kutambira mari. Vane dzimba mastands matatu matatu, asi havasi kutambira mari. Mari iyo iri kubva kumavenda.
Sachigaro webhodhi resangano rinomirira vanotengesera mumigwagwa reNational Vendors Union of Zimbabwe, Vasten Zvorwadza, vanoti mapurisa ekanzuru ari kushanda pamwe nevakuru vakuru mukanzuru zviri kukonzera kuti mapurisa ekanzuru aya asasungwe kana vachinge vamhangara nyaya dzakadai kumapurisa.
Harare City Council yadyara uori hukuru mutaundi mayo, yakuronga corruption mumaofisi ekanzuru.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba sezvo vanga vachiti vari mumisangano, asi mutauriri wekanzuru vaMichael Chideme vanoti zviri kutaurwa nevanotengesera mumigwagwa ava hachizi chokwadi, vachiti mapurisa avo anoita basa zvemandorokwati.
Isu sekanzuru hatitenderi mapurisa edu kuti atambire mari dzechioko muhomwe. Kana kuine kwazviri kuitika, takatomirirawo kupuwa umbowo hwemapurisa edu ari kutorera vanhu mari. Asi isu hatitendi kuti zvakadai zviri kuitika, nokuti mapurisa edu vanhu vakadzidzira basa ravo, vanhu vanogona basa ravo.
Vazvorwadza vati chimwe chiri kunetsa vanotengesera mumigwagwa inyaya yekuti kanzuro haisi kukwanisa kupa nzvimbo dzekutengesera kuvanhu vese vayakanyoresa kuti vatengesere munzvimbo dzayakatara kuti dzitengeserwe. Vazvorwadza vanoti uku kubirwa mari kuri pachena, sezvo vachiti vanotengesera mumigwagwa vari kuramba vachingobhadhariswa mari nekanzuru, asi pasina chinobatika chavari kuitirwa nekanzuru yacho.
Vari kutora mari kumavhenda vachiregista, vachipa vanhu mavhenda makadhi, asi vari kupa mavhenda makadhi zvine uori.
Asi vachideme varamba mashoko aya vachiti vanhu vakanyorisa kukanzuru vanofanira kunoshandira kunzvimbo dzavakapiwa nekanzuru.
Kutengesera dziripo. Chatakaona ndechekuti patakati vanhu vaende kunzvimbo dzakatarwa, vanhu vakadzokera kumisika yavo yavaisitengesera kare, yakafanana nanambari musika, mupedza nhamo, mukambo kuchitungwiza, kulusaka kwaifiridzi neimwe misika iri yakadzvarwa muno muguta. Nekuti vanhu vakanga vaona, vanhu vakazoona kuti aiwa urongwa hwekanzuro wekuti vanhu vasatengesere pese pese urongwa hwakanaka.
Kanzuro yaHarare yakabvisa vanhu vakawanda mumigwagwa ichiti vaizadza tsvina pese pese, uye vanhu vakanga vasisakwanise kufamba zvakanaka mudhorobha. Kusvika pari zvino, nzvimbo zhinji dzakatarwa nekanzuro kuti vanhu vatengesere hadzina kugadzirwa zvakanaka, uye vanotengesa ava vanoti havasi kuzoenda kune dzimwe nzvimbo idzi vachiti dziri kure nevatengi uye hadzina kushambidzika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiri Pasi.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Veruzhinji munyika vanoti chakakosha pamashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pakuvhurwa kwechikamu chechitatu chedare reparamende ndechekuti zvavakataura zvadzadziswa here nekuti muromo hauzaririwo nerwizi. VaMugabe vakakonzera mutauro pasi rose mushure mekunge vamboverenga mashoko asiri iwo. Mutoro wedu nawo Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yemashoko avaMugabe yekuvhura gore rekutanga nerechipiri inoratidza kuti mabhiri mazhinji avakati achazewa neparamende muchikamu chayo chechitatu aifanirwa kunge akapedzwa makore maviri apfuura. Mabhiri aya anosanganisira rekuchengetedza vatengi, rekuongororwa kwezvinhu zvinopinda nekubuda munyika, nerekuongorora nzvimbo dzekupinda nadzo munyika, reminda kana kuti land commission nemamwe. Vanoongorora zvematongerwo enyika nenyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vati hapana chakanyanyosiyana pamashoko avaMugabe ane zuro nezvavagara vachitaura. Vati nhengo dzeparamende dzinofanira kuisa makurukota ehurumende paruma Mwana Nzombe kuti aunze mabiri kuparamende.
Mitemo yakanaka kuri kuti dai paramende ne iwo vehurumende zvichireva makurukota nemutungamiriro wenyika vakwanisa kuunza mitemo iyi kuti inge ichidzeiwa inge ichikwanisa kushanda.
Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vatiwo hurongwa hwavamugabe hwokuumba mutemo hungave hwakanaka asi chakakosha kuona kuti mitemo inoumbwa inotarisa zvido zveveruzhinji here. Vati hazvibatsire kuumba mitemo yakaita seLabor Amendment Act uyo wakapasikwa neparamende zvisinei kuti imwe komiti yeparamende iyi yainge yati mutemo uyu unopikisana nebumbiro remutemo.
Chatanga tichishayiwa pamakore ose aya ndechocho chokuti pagadzirwe mitemo inoita kuti nyika igadzirisike.
Mutauri wesangano ramagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vaudza Studio 7 kuti chishuo chavo ndechekuti dai mitemo yese inofanira kuumbwa neparamende iyi yaumbwa zvine mwero.
Vanoti muchirungu legislative agenda kana kugwaro rakaparwa navamugabere kuti nongatarisa mitemo yakati. Tinokumbira kuti kudai zvanga zvapihwa nguva kunzi izvi zvofanga zvaitwa nenguva yakati, izvi zvofanga zvatanga kuitwa izvi. Kwete kuti tingotaure zvinhu nekuti tiri kuaddressa. Ndifunguti parliament yakafanana neHarare kuma political parties zvakada kuti siyane.
Mumwe mugari wemuHarare vamulondolozi Dlovu vanotiwo paramende inofanira kushanda nesimba kupasisa mabhiri ese kana achinge aunzwa kudare.
Tingarambi tichingoverenga maspeech tichiteerera maspeech anonakidza kuteerera kwazvo asi pasina yatingati tangible change nechirongo.
Asi vachitaura panimwe musangano wekuvandidza mitemo kuti endera nebumbiro idzva remutemo wenyika, mutauriri weparamende vaJacob Mudenda vakati paramende yakazvipira kushanda kana usiku ichigadzira mitemo. Vakati makurukota hurumende ndiwo asiri kuunza mabhiri kuparamende uye vakati izvi zvinoita kuti paramende isvorwe neveruzhinji. Mumwe wemugari wemumbare vaPeter Ngorima vanoti mashoko avamugabe akanaka chose uye anofanira kutevedzwa zvikuru sei mutemo wepublic health uyo vati uchaita kuti vazhinji varapwe sezvo vasina medical aid. Asi vatiwo nyaya yeuori inyaya inofanira kugadziriswa sezvo iri kuvhiringa upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Gadziriro yemusangano mukuru weInternational Conference on AIDS and Sexually Transmitted Diseases in Africa kana kuti ICASA yegore ra2015 uyo uchange uchiitirwa muHarare kubva musi wa29 mbudzi kusvika musi wa4 zvita inonzi iri kufamba zvakanaka. Musangano uyu uri kutarisirwa kuunganidza nyanzvi dzinobva kunyika dzinosvika zana nemakumi mashanu pasi rose uye vanhu vanosvika zviuru gumi. Nyanzvi idzi dzichasangana kuti dzizive nzira itsva dzekurwisa utachiwana hweHIV AIDS. Sangano reNational AIDS Council rinoti urongwa huri kufamba zvakanaka pari zvino uye vanhu vanosvika zviuru zvina vatozivisa kuti vachange vari pamusangano uyu. Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano iri uye vari mukuru weICASA vaRaymond Yekeye vanoti pari zvino vari kutsvaga vanhu vangade kubatsira pachena kuti musangano uyu ufambe zvakanaka. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Iko zvinezvi kana tichitarisa pavanhu varegista nofunga takusvika about 4,000 people varegista kuti vauye kuikati. Tirikungotarisira izvozvo kuti vanhu vacharamba vachiregista. Vanhu vedu vagarawo vari vanhu vanoda kunonoka kuita zvinhu zvekunonoka, asi ndofunga patinopedza October tinenge tava kunyatsoziva manumbers evanhu vanenge vari kuuya. Asi so far tirikufara nevanhu varegista kuatenda conference yedu. Besides vanhu varegista, patiri kufanira kunge tichiitira musangano pari kugadzirwa, programu yedu ndingangoti yatopera.
Taonazve manga muri kudeedzera padandemutande reFacebook papeji yenyu kuti muri kutsvaga vanokwanisa kunge vachibatsirawo pachena. Tisanangurai kuti zvinofamba seizvi.
Conference yakadai inenge ichida vanhu vakawanda vanobatsira munzvimbo dzakasiyana-siyana. Chekutanga vanhu pavanosvika paairport yedu vanoda kugashirwa. Tinenge tichida vanhu vanovagashira kuti vavaratidze transport iri kupi, mabhegi avanotorwa papi nezvakadaro. Tinodawo futi kuti tine mavolontiya anobatsira mahotera kunenge kuchigara mavisitors edu kuti vabatsirikane pakukasika kuwana dzimba dzekurara kuti vaone kuti mabhegi avo nezvimwe zvese vanazvo.
Vanenge vachida kubatsira pamusangano mukuru uyu vanoita sei kuti vakwanise kunge vachinyoresa?
Tine website yedu yeikasa yakanzi www.ikasa2015zimbabwe.org. Ndo panowanikwa mafomu, ndo panofila vanhu mafomu.
Tiri kunzwa zvekuti pachange pane vamwe vanenge vachiratidza mabasa avo. Zvichange zvichiitika apo musangano uyu uchange uchiitika, zvamira sei pari zvino?
Pane makambani akasiyana siyana anouya kuzoratidza zvavanenge vanazvo, zvavanenge vachitarisira kuti vauya conference vanogona kunge vachida kutenga, dzingava hurumende, angava masangano akazvimiririra angazvida here. Tine mastendi anosvika 152. Tiri kuona kuti vanhu vatotanga kutenga mastendi.
Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reNational AIDS Council uye vari mukuru weIkasa vaRaymond Yeke vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ni 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Brigadier Gilbert Diendere avo vakabvisa nechisimba hurumende yakafanobata matomu muBurkina Faso vanoti mutungamiri wenyika vaMichael Kafando avari muhusungwa vacharegererwa. United Nations yaburitsawo mashoko ekuti vanofanira kusunungurwa. Nezuro vanogumi nemumwe vari kukwikwidza musarudzo dzekumirira bato remaRepublicans muno muAmerica vakaita gakava kana kuti debate richikokerwa nenhepfenyuro yeCNN. Rimwe gakava rakadai ririko musi wa28 mwedzi uno kuColorado. Vakuru vehurumende muSouth Sudan vanoti vanhu 60 vakafa vachitsva nemoto mushure mekunge vaedza kutora mafuta ekufambisa dzimotokari kubva mune imwe rori yainge yabheuka. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Mashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ekuti zvakakosha zvikuru kuti dare reparamende ribatanidze mitemo nekukasika kuti ifambirane nebumbiro idzva renyika chinhu chakanaka zvikuru. Mumashoko avo ayo akazoparurwa muparamende nezuro nemutevedzeri wavo vaEmmerson Mnangagwa, vaMugabe vakati pane mabhiri akawanda achaunzwa mudare kuti azeyiwe. VaMugabe vakati vose vakuru vakuru vachapinda mumahofisi vanenge vosungirwawo kutanga vaburitsa pachena upfumi hwavo senzira yekurwisa uori uhwo vakashora zvikuru mumashoko avo. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vaWashington mehlo makuru avanoshanda nesangano reResource Exploitation Watch vanoti vakafadzwa zvikuru nemashoko avaMugabe aya zvikuru mabhiri akanangana nezveupfumi avakati achazeyiwa. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika uye vachitungamira sangano reYouth Initiative for Democracy in Zimbabwe vaSidney Chisi vanoti mashoko avaMugabe anogona kunge akanaka parurimi asi achizoshayiwa udzamu sezvo zvizhinji zvisingazoteverwa zvichizadziswa sekuvimbiswa kwazvinenge zvaitwa. Mukuseya nezvenyaya iyi tabata vamehlo makuru pamwe navaChisi. Tatanga nekubvunza vamehlo makuru kuti vanoti kudii nemashoko avaMugabe.
Semuongorori wezveupfumi, pane mabhiro akati wandei anoenderana nezveupfumi. Pane rimwe rekutangira ndichada kutaura nezvaro reMinerals Exploration and Marketing Corporation of Zimbabwe, iye yataimboti MMCZ. Iyo kambani yaiona nezvekutengeswa kwezviwanikwa zvepasi kana vatinoti maminerals aye. Asi zvaakuitika ndezvekuti kambani yaoda kuti ichishandurwa isangoona nezvekutengesa asi ione nezvekuti izvo kuongorora nekutsvakiridza zviwanikwa yatinoti iye muchirungu exploration, yatinoti mineral exploration, kuti vanyatsonzwisisa kuti zvatinoti tine goridhi rakawanda kana kuti tine madiamonds akawanda akambowanda zvakaita sei. Saka ndoo zvimwe zvichange zvichigadziriswa nemutemo mutsva iwoyo. Vakataura zvakare kuti izvo mutemo unoona nezvevashandi unotarisirwa kuti izvo mutemo uchatarisirwa zvakare. But mutemo wandaitsa kuti ndi wakakosha mumusha uchaitwa ndewekuti yavari kuti izvo public debt management office. Iro hofisi ichange ichiongorora zvikwereti zvehurumende zvekunze uye nezvinenge zvakweretwa pamusika muZimbabwe. Hofisi ichange ichiongorora nyaya dzekuti izvo zvikwereti izvi zvichabhadharwa sei uye kana kuti zvichashandwa sei. Inyaya huru kwazvo.
Vachisi, munotsinirana here nezviri kutaurwa navameso makuru kana kuti mune mamwe maonerowo pamashoko avamugaba?
Ndofunga zvinorakidza zvinhu zvinofadza kunterera zvichitaurwa nemukuru wenyika. Kunyika yake zvikuru sei tichitarisa panyaya yekuti Zimbabwe yakamira papi kezvese. Dambudziko riripo vajonga nderekuti izvo tinokwanisa kunyorerana zvinhu zvese zvakanaka izvozvo zvichichiti izvo ndo zvatinoshuvira kuti zvinge zvichiitika. Dambudziko rinozovapo nderekuzoti izvo ndanani vanotyaira mombe idzodzo kuti dzirambe dziri mumuforo. Dzinokwanisa kuramba dziri mumuforo here nekuti zvese zviri kutaurwa izvozvo zvinhu zvinofanira kunge zvichiitika kune vanhu vasina zvimwe zvinhu zvavanotarisira kusara kwokungoita basa ravo chete. Saka tikatarisa mumufananidzo wokuti izvo amendment yeLabour Act yakaitwa nepariament yonzi no haina kunge ichiburisa nyaya dzakanyatsokukwana between maissues akaitwa on the TNF, you know, the tripartite negotiating forum. Saka tinofanira kudzokera zvekuti panoitwa mamwe amendments. But nyaya iripo ndeyekuti izvo ko ivo vakambopasisa bill rachina chichi achamboitika kuti varibudise sezvavakaita. Saka pane nyaya one yekuti izvo parliament yedu kana kuti government yedu sikuru sei government yedu iri professional here kana kuti government yedu its partisan. Inotanga kutarisa zvekuti chii chinoitika kuparty yedu before vanhu vaseva vanhu vacho navaripo ipapapo. Kana tikatarisa nyaya ye debt office inofanira kusimudzwa iyoyo. Inyaya tinofanira kutarisa kuti izvo takatoshanda pine IMF takatoshanda pine World Bank todzokerazve here kuSAP yakambotikanganisa kana kuti toshanda pachedu through indigenization yatinayo. Saka zvinhu zvakataurwa naPresident Robert Mugabe zvinhu zvakanaka zvinhu zvinoshuvirwa in any nation in any state. Asi dambudziko nderekuti izvo tine government here inokwanisa kuita zvinhu izvozvo nemwoyo wese. Ndo pane dambudziko redu.
Vameso makuru, ndinoziva kuti munoda kupindura ipapapa.
Vachitaura nyaya yakakosha zvikuru nekuti munogona kuita murawo kana mutemo. Asi kana mutemo wacho usingatedzerwa kana kushandiswa sezvavanhu zvinofanira kunge zvichiitwa hazvina zvatinotibatsira. Pane nyaya yatakambotaura nyaya yatoti ease of doing business. Tine yatoti one stop shop yeZimbabwe Investment Authority inofanira kunge ichiongorora nyaya dzekuti izvo vanoda kuuya kuzoita mabhizimusi muno zvinge zviri nyore kwavari. Zvinhu zvakabvumiranwa asi tiri kuona kuti inyaya iri kudhonderanwa. Asi inyaya yakakosha uye inyaya inofanira kunge ichiitwa kuti izvo kukwezva vanobva kunze kuti vange vachiwa nemari dzavo.
Vachisi, pane hurongwa hwekuti pange pachiwandudzwa kana kugadzirudzwa mitemo ine chekuitawo nevechidiki. Munoti iwe imi?
Inini handina dambudziko nezvinhu zvese zvinotaurwa izvi vakandemera. Dambudziko rinenge riripo nderekuti izvo vanonzi vana chidiki vachona vana chidiki vese here kana kuti totasa vana chidiki vanenge vachinzi vanotapirwa nenyaya dzematongero enyika.
Vameso makuru, vamugabe vakataurawo nenyaya yezvehuori yatingati corruption. Munoti iwo?
Nyaya yehori I think ngazvisangoongororwa hurumende, ngazviongororwo zvakare muprivate sector, ngazviongororwo mucivil society, ngazviongororwo mune vakazvimirira voga. Ngationgororei kwese kwese tikwanise kunge tichidaro. Asi chakakosha ndechekuti Zimbabwe Anti-Corruption Commission inofanira kuti ipihwe masimba, ipihwe mari neatoti maresources aya zvinhu zvinoita kuti vakwanise kuita basa ravo.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi uye vachishanda nesangano reResource Exploitation Watch waWashington Meso Makulu. Manzwa zvakare kubva kune vanongora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reEDES vaSydney Chisi. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Yashika nguya yatinoverenga tsambambozha dzenyu, matext message, maWhatsApp pamwe nemashoko amunotitumira paFacebook page yedu yeVOA Shona. Toenda kuna Blessing Zulu.
Tsamba yedu yekutanga inoti, jongana blend nokwazaiva rume, rambai muchitepfenyura nhau dzechokwadi nawo dzinotibatsira kuziva mamiriro ezvinhu munyika yedu yeZimbabwe. Varume, ndinoshaya kuti ndingakuitirei chii? Guys, kutenda kwakiti kuri moyo. Ndini muteereri wenhepfenyuro ino munyaradzi Tembo kumuzarabani. Chirongwa chenyu chiri kusvika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Ndingafara chose mukaverenga yangu tsamba. Mwe muteereri anoti, hai guys, tinotenda nekutiudza zvinoitika munyika medu, but taikumbirawo kuti mutibvunzirewo kuna baba vashero kuti tamirira kohanzi iko kuti zii. Ndini wenyu mutsigiri mukuru Abraham inharare. Please verengaiwo message yangu mukoma Jonga. Muteereri ndofunga ari kutaura nezva Alec Machesu kuti zii ari kunonoka kuburisa rimwe damba refu. Murisei Blessing na Jonga ndimhoreserewo maticha ose akandidzidzisa pamupanda shango hai nevose vanondiziva. Ndini Kindred Mandinyeya, ndiri pakwekwe apa. Makadii henyu Mr. B and J nevamwe vose kusanganisira naivo mafans eStudio 7? Tinoti viva nhau dzechokwadi, viva, viva Studio 7, viva. Ndingafara zvikuru kana muchinge mandimhoreserawo vanotevera Gules Amai Francis na Francis wacho kuchomuvuyu. Ndokwidzawo kumusoro uko ndoda amai vangu Mai Fred Stole na Bullman, ndichiti risei donje, aiwa isikuno tinofara isu. Sisifadzi na Feliko Alfa Chikoro na John ipapo uriwadi here muzaya. Wenyu Francis Stole ku South Africa. Mwe muteereri anoti, ndini Patrick Mangirazi kugokwe kwa mufungo. Tinotanga nekukwazisa imi vana mushamarari makabata tsamba yangu nevamwe vashamarari vose vamunoshanda navo, ndichiti Mwari ngavakuitire zvakanaka. Ndozokwazisa mapostori ekwamugodhi, ndichiti makadii muzita raJesu. Kutanga ndinokwazisawo zvakare hanzvadzi yangu Mai Gumbo Chuma panatare. Ndoda zvakare hanzvadzi yangu Mai Denzel pamwe na sekuru vangu vekwa Madapandu. Handikanganwe vanate zvara vangu muna Mutora pakamba Mazvita vamushamarari maverenga tsamba yangu. Mwari vakuwedzerei mazuva. Aiwa tinotenda. Tsamba yekupedzisira inoti, makadii vatepfenyuri vechokwadi, ndinokutendai nebasa ramunoita rinotifadza. Ndifarisireo mhuri yangu inoti Karen, Katseo, Sharon, Chantel, Ashley na Tanaka. Ndini baba Sibet na Vaya in South Africa. Aiwa vateereri, tinotenda mose makwanisa kunge muchinyora tsamba nhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri.
Aiwa tinotenda zvikuru Blessing nekuverenga tsamba dzevateereri. Mumitambo yeCastbolaga Premier Soccer League yatambwa nhasi, Highlanders 1, Flame Lily 0, Buffaloes 1, Dongo Sawmill 0. Muchirongwa cheLive Talk cheWomen's Round Table na 8:30 PM tiri kutarisa nezvematambudziko akatarisana nevanhu vari kutengesa zvinhu mumigwagwa. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, titumirei matext message panamba inoti 1-202-465-0318. Muchitudza namba dzenyu kutora tigo kufonerai. Vuma, vuma iwe. Vuma, vuma jaja. Vuma wazagara, vuma waunyana. Vuma wazagara. Zvengo yedu yapera, regai timbotarisa zvakare misoro yenhau dzanhasi. Vaive gurukota rezvemitambo vaAndrew Langa vanodzingwa basa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vanotengesera mumigwagwa mudhorobha reHarare vanoti havasi kufara nekubhadhariswa mari yechioko muhomwe kwavanoti vari kuitwa nemapurisa ekanzuru kuti vakwanise kutengesa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu ye www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina Chris Gande.